The committee is probably aware that the process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Ndinovimba kuti komiti inoona kuti nguva yekupamizira zvirango yasvika. United Kingdom yagara ichiti nguva yekubvisa zvirango haisati yasvika. Kana tikatarisa zvakaitika muZimbabwe masvondo maviri apfuura, tinoona kuti panotove nechikonzero chekuwedzera vamwe vanhu vari pasi pezvirango. Tanga tichinzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachiti vanhu vakaurawa nekurova vanhu vachasungwa, asi hapana chatati taona chichiitwa kuvanhu ivavo. Ndivo vamwe vanogona kutongerwa zvirango.